Nemugovera bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats rakazivisa kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yakwira kusvika pazvikamu mazana masere nemakumi matatu nemanomwe kubva muzana kana kuti 837.53%. Muna chikumi mitengo yezvinhu yaive pazvikamu mazana manomwe nemakumi matatu nemanomwe kubva muzana kana kuti 35.53%. Izvi zvinorevei? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda.
Tichiita so inflation yacho iri kunyanya kukwira mumazim dollars mune mabond notes, asi kumaus dollar inflation inenge iri stable. Zvinoratidza izvo kuti inflation iri kuitika iri kukonzerwa nedepreciation yemari, ndo iri kuti zvinhu zvirambe zvichikwira, asi zvinhu nemaus dollars price haisi kukwira. Zvinoreva izvo kuti panoda kugadziriswa stability yecurrency ive iri stable, pange paine a non-relationship pakati peZimbabwe dollar neUS dollar, zvekuti mari yako yaunayo nhasi zvairi kutenga hazvifani kuchinja mangwana. Saka kuti zvigadzirike, Zimbabwe inofanira kunge ichiexporta zvinhu zvakati wandei kuene yatinoti foreign currency. Kana mawana foreign currency, ndiyo inoti currency yenyu istabilize. Saka izvozvi tiri kutarisisa kuti hurumende ine matanho airi kutora ekuti zvigadzirike in the long run. Notarisa isu kune iri kunzi 12 billion mining industry by 2023. Takaona mukuru wenyika akanga ari kuchiatswa akazvinda zvakare kuhwange kuri kuitwa mining yakasimba. Izvi zvinhu zvakadai izvi ndo zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa but at a greater scale. Maprojects iwayo hongu akanaka, asi zvaida kuti zviwedzerwe kuti increase mining production yedu. Ngatiregere kumirira one product.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti nyaya yekutengesa mafuta edzimotokari nedhora rekuAmerica ari kupawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru.
Tichitarisa kuti lita rimwe chete repeturu rinoita euro $0.28, lita rimwe chete rediziri rinenge richiitawo $0.15. Saka avo vanogadzira zvinhu kana vemakambani vanenge vachitengesa zvinhu vanoitawo kuti vakwidze zvinhu zvichienderana nemari yavanoshandisa pamusika mutema kuti vatenge mafuta edzimotikari. Ndo zvanyanyisa kukwidza mitengo yezvinhu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotsanangura zvinoreva kukwira kwakadai kwemitengo.
Zimbabwe pari zvino iri mune yatinoti muEconomics chronic high inflation. Chronic high inflation zvinongoreva kuti zvinhu zviri kuramba zvichingokwira kwenguva yakarebesesa. Chronic high inflation normally inoita kuti nyika izopedzisire yamudambudziko rehyperinflation, rinove dambudziko ratambosangana naro munana 2007 munana 2008. Fokazi hatisati tapinda hedu muhyperinflation, nekuti hyperinflation inodefinwa semonth on month inflation ye50%. Isu month and month inflation yedu ichiri pa35.53%.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti havana chivimbo neZimStats vachiti kuda kuteerera zvairi kuburitsa kuchengetesa bere chitunha.
Semaziviro edu maAfricas tingati anenge anokontrola kana kumanejwa kuti asabvundiswe vanhu. Nyanzvi dzimwe dziri kutotaura kuti inflation iyo zvino yaover 1000, vari kuti probably ta number 2 kunyika yekuVenezuela.
Vachitambara vane maonero mamwe chetewo.
Aso wamwe vanoagiwa vachiti maofficial inflation figures anogona kusabuditsa pachena dambudziko rekukwira kwezvinhu, nokuti anenge achingomezva zviri kuitika muofficial market. Makaona economy yedu yemuZimbabwe ya highly informalized, saka maofficial figures haatiratidzi zviri kuitika muinformal economy, anongotiratidza zviri kuitika mufomal economy. Inove formal economy yadiki diki tichienzanisa nenyaya yeinformality yazara munyika medu.
Inflation yekuVenezuela pari zvino iri pazvikamu zviuru zvina kubva muzana kana kuti 4000%. Nyika iyi neZimbabwe ndidzo dzazezesa pasi rose munyaya dzekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.